ongororo yedu yatakaita tichibvunza vagari vemunzvimbo dzakasiyana iri kuratidza kuti chipangano yanga ichimbova nemukurumbira wokushungurudza nokuponda vanhu nokurova vanhu inenge yachinjinuka pakuti yawedzera zvimwe zviita zvevanhu zvemagrupsi avamwe nedzimwe nzvimbo dzakatekeshera munyika yezimbabwe ndofunga mazita ndova vari kusenza akati chinjei ndofunga paka vakanzwa kunzi vabatwa kuti chipangano chakunzi chamamutare chipangano chakunzi chakupinda mugweru vakafunga kuti maybe zviri nani kuti vasenze mazita akasiyana siyana ndosaka takuchitanga kunzwa kuti kunzvimbo dzakaita kunana hurumbe kunana jocho mondo monzwa kuti top 6 iya yange yamboti vati yamukazve muchinhoi iko zvino takunzwa futi vhiki rapfuura kuti kuti inonzi aushababu zvinongoenderana nekuti rinenge riri tera gurupu ratotangawo munzvimbo yekweku vari kushungurudza vanhu vachidzingirira vanhu mumaparking area vachitorera vanhu vane pamusika nzvimbo vachiti ndedzavo vachinonetsa nepamarengi vezanupf vanenge vakutogadzirisa zvombo zvavo vachifamba vachisangana nemagrupsi wa vachivapa mabasa nekuvapa mastad kuti vakwanise kunge vachizoshungurudza nokuhukurira vanhu vachange vachida kuya kuzofinaliza nyaya yeconstitution kusecond post stakeholders conference
zvikwata izvi zvakatekeshera zvakadii
chinonetsa ndechekuti zvikwata zvatiri kutaura nezvazvo zvinokwanisa kunge zvine tarifiro yemari asi mukatarisa zvikwata izvi zvine chinhuwani chazvinoda kunofanana nacho chekuti vari kuita zvinhu izvi muzita reinonzi indigenization neblack economic empowerment inova iri kutungamirirwa nebato rezanupf inova iri kutungamirirwa navakatsukuyere zvichireva kuti ndopurogiramu yavari kusevenzesa nayo kushungurudza vanhu
makatora nguva yakadii muchiita ongororoi
munoziva isusu basa redu crisis tinobudisa pachena zvinhu zvinova zvichinonoka kubuda kumapepanhau saka tinoita zvokufona tava nemwedzi tichiedza kutarisa kuti icho chikwata chinomunzi aushababu chiri kumboita sei tinofonera mamembers of parliament tinofonera vanhu vari mumawards makey informants edu tinozoverifyawo futi nevamwe vanhu vatinofunga kuti vakazvimiririra vanokwanisa kutiwo vakakuudzawo unonyatsonzwa kuti zvechokwadi chikwata ichi chiripo